Mangwanana kana kava tereri, tinosangana zvakare mangwanana nhasi, uri musi wechitatu, kurume 7, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyere nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votumira vateedzeri vavo kuZambia nekuJapan mukuedza kusimbaradza nyaya dzekudyidzana. Kuramwa mabasa kwavana chiremba kuenderera mberi sezvo pasina chiri kubuda muhurukuro nehurumende. Munyori mukuru munyaya dzezvekudyidzana nedzimwe nyika muhurumende yeAmerica vaRex Tillerson voshanyira dzimwe nyika dzemuAfrica. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatumira nhumwa kuJapan neZambia, ukowo gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika kuRussia vaSergei Lavrov vari kutarisirwa muZimbabwe nhasi. Mumwe muteedzeri wemutungamiri wenyika General Constantino Chiwenga vakatumwa kuZambia nemashoko kumutungamiri wenyika iyi vaEdgar Lungu. Mumwe muteedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi vari kuJapan, uko vakanoita musangano nemutungamiri wehurumende yenyika iyi vaShinzo Abe. Bazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muJapan raburitsa mashoko richiti vaMohadi navaAbe vakataura nyaya dzekuti munyika yeZimbabwe muitwe sarudzo dzakachena, nyaya yeNorth Korea yezvombo zvemhando yenyuclear, vachitenderanawo kuti vose vachatambira zvisungo zveUnited Nations panyaya yeNorth Korea. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge vanoshanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition, tikatanga nekuvabvunza nezverwendo rwekuJapan urwu.
Chekutanga vaZulu ndechekuti kutenderera kana kumbeya-mbeya kuri kuitwa navaMnangagwa nemakurukota avo epamusoro anosanganisira ivo vaMohadha navaChiwenga pane dzimwe nhambo, inhau yekuti pachirungu vanonzi vari kutsvaga legitimacy. Inhau yekuti mukati memisoro yavo vanoziva kuti zvakaitika zvinogona kunge zvaiita sezvatambirwa pasi rose, asi pasina tsanangudzo inobva mumiromo mavo vachitsanangurira ivo vanofungidzira kuti vakakosha pasi rose, kutanga nemuno muSadiki kuenda kune dzimwe nyika dziri muAfrica tichizopfuurira tichiendawo kunyika dziri kure, kunge vatotsanangura nemuromo wavo dzimwe nguva zvicharamba zvichivakurira kana kuvanetsa kuti pange pachiwanikwa inonzi legitimacy. Sezvinoivo mukufamba kwavari kuita ikoko uko, shoko riri kuramba richisumudzwa, ivo vachirisumudzawo zvakare vachisimba naro. Tinodaira kuti vanosimba naro muzvokwadi nekuti vanoda kuzviita. Inyaya yekuti munyika munofanira kuita sarudzo dzakachena, munofanira kuita sarudzo dzisina mhirizhonga, sarudzo dzinoti ahwina pasava neanozopikisa. Izvi zviri kutaurika pada vachizvitaura ivo kana vachizviudzwa, zviri kutaurika nenhau yekuti pasi rose panozivikanwa kuti hurumende dzinopinda pazvinzvimbo kuburikidza nekusarudzwa nevanhu pasina kumbunyikidzwa, pasina kurohwa, pasina kutyikidzirwa, pasina kuurawa. Saka izvo zviri kutozivikanwa kuti hurumende yavaMnangagwa kunge ichitozonzi inzi toti yaenderera mberi, inzi yaenderera mberi iine inganzi legitimacy pachirungu panofanira kutoitika sarudzo. Saka nyaya yesarudzo dzakachena, nyaya yesarudzo dzakanaka, nyaya yesarudzo dzisina bopoto, nyaya yesarudzo dzisina tsvimbo mugotsi inyaya yavachiramba vachiudzwa zvenyaya yavanofanira kutoita potse potse, kugara vachiudzwa kuti mukazodzokera mukanodira, mukazodzokera mukaita zvisizvo zvamuri kutaura, zivai kuti shoko renyu tichakubatai naro pamberi apo.
Tiri kuonawo kuti gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muRussia vaSergei Lavrov vanenge vari muZimbabwe nhasi. Kudyidzana kweZimbabwe neRussia kwakakoshawo sei semaone renyu?
Kana muchirangarira inini vaZulu, pane kumwe kushanya kwakapedzera kuitwa na vamugabe vasati vabviswa pachisimba makore mashoma apfuura. Kumwe kushanya kwavo vakatokuita kuRussia. Hatingadedi kunyanya kutarisa nenhau yekuti Russia inyika yakatanga kuchidzana neZimbabwe makare kare kubva nguva yehondo tichitopindana naChina nevamwe tichienda takadaro. Hatingatarisi zvedu izvozvo. Tinogona kutotarisira kutotanga kutarisa pakuti kudyidzana kweRussia neZimbabwe kwakanga kuchinyanya kusimbiswa naivo vamugabe pachavo vakatobvako vakauya vakasvikotaurira nyika yese kuti ndava nemamega deals atisati aona zvedu. Asi Russia inogona kunge yanga isina kuteerera vamugabe nekuti pamwe ine zvimwe zvayaitarisirawo zvisiri zvaingotaurwa navamugabe nemuromo wavo. Zvataakuona pano kana Russia yashanya kana Russia ichiuya ichidongorera Zimbabwe hazvina kusiyana nekuuya kwakaita Britain, hazvina kusiyana nekuuya kuri kuita dzimwe nyika vachizodongorera. Kudongorera kwavo vari kudongorera panyaya dzeupfumi. Vari kuona kuti kudyidzana panyaya dzeupfumi makambani nezvimwe zvepamusoro chii chingaitika. Saka ndiri kuona sekuti kudongorera kweRussia kuda kuona muzvokwadi kuti zvinhu zvakamira sei vasati vazogadzirisa munyaya dzekuti vodyidzana sei nehurumende yavamunangagwa.
Tiri kuonawo vamabhenge kuti vamunangagwa vatumawo mumwe mutevedzeri wavo vachivenga kuti vange vachienda kuZambia nemashoko avangoti akakosha vasina kuzivisa kuti ndechii chaizvo. Semaonero enyu, kudyidzanawo kweZimbabwe neZambia uku kwakakosha zvakadii? Kwakamira sei pari zvino?
Vazulu, Zambia ndeimwe yenyika dzakakoshera Zimbabwe kunyanyanya panyaya yekuti Zambia inotova pamuganhu neZimbabwe. Saka pane zvakawanda chose kubvira makare kare zvaiitika panyaya yekudyidzana kweZambia neZimbabwe pane zveupfumi chaizvo. Kusanganisira pakuti iko pane zvakawanda zvaitobva muZimbabwe zvichienda kuZambia makare kare zvinhu zvichakanaka. Kuzoitawo zvakawanda zvaibvawo kuZambia zvichiuya muZimbabwe.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabhenge vachitaura vari parunare vari muJohannesburg kuSouth Africa. Vamiriri vana chiremba vachangopedza zvidzidzo avo vari pakuramwa mabasa nezuro vakaita musangano nevamiriri vehurumende wekuedza kugadzirisa makakatanwa aripo. Asi vane ruzivo nezvemusangano uyu vanoti hapana chikuru chakabuda kunze kwezvivimbiso zvangogara zvichipiwa nehurumende zvekuti iri kutarisa zvichemo zvavo. Vana chiremba ava vakatanga kuramwa mabasa nemusi wechina svondo rapera vachinyunyuta kuti hurumende haisi kugadzirisa zvichemo zvavo zvinosanganisira mari dzekubatsirikana nguva dzavanoshanda uye kuti varwere vange vachipiwa zvimwe zvikwanisiro zvakaita semishonga. Asi bepanhau reChronicle rinoti gurukota rezveutano Dr. David Parrenyatwa vari kuti vana chiremba vari kuramwa mabasa ava vari kuvhiringidza mashandiro ehurumende itsva. Bepanhau iri rinotiwo Dr. Parrenyatwa vakati hurumende iri kutarisa zvichemo zvavana chiremba ava. Mukuzeya nezvematambudziko ari kusangana naana chiremba, Tabata mutungamiri wesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Mcolisi Ngwenya.
Nyaya iripo ndeyekuti vana chiremba vari mamemba yatinoti Zimbabwe Hospital Doctors Association vasvika pakuwirirana kuti ngatisvike panguva yekuti tikande mabhadza pasi kusvika hurumende yanzwisisa zvichemo zvedu. Vana chiremba vanga vachinyanya kuchema nekuti zvipatara zvinenge hazvina mishonga uyezve vanhu vachona vari kurapwa vari kunzi vatenge mishonga yavo yega. Izvozvo zvichizonetsa kuti tirambe tichiona varwere zvakanaka-naka nekuti vamwe vachona havatorina mari yachona yekutenga mishonga yacho. Saka tanga tatiwo hurumende ingaite ichiwedzera mishonga iripo pachipatara kuitira kuti tirambe tichienderera mberi nekubatsira varwere vedu. Tikazoenderera mberi futi tikaudza hurumende kuti machiremba akushanda anenge mashoma because hurumende yakafukidza recruitment yemadoctors. Saka tanga tatokumbirawo kuti tokumbirawo kuti muwedzere namba yemachiremba ari kushanda muzvipatara izvi. Tikataura futi nehurumende kuti tikuda kuti vatibatsirewo nekuti vataure kuti vana chiremba chaizvo vafanira kushanda zvenguva yakareba zvakadini because taona kuti kune machiremba anogona kushanda kana 36 hours dzakatedzana vasina kumbozorora. asi mari yekuzoshanda izvozvo zvakaitwa sezvo haisi kuuya. Ini pane nyaya yatinoti on call allowance, yekuti chiremba kana vari pakoo vachiona mapatients kwenguva yakatirebei varivo vari kutoadmita mapatients nekuita sei, vanofanira kubhadharwa allowance yeipapo yange yakamira padollar 50 per hour. Zvichireva kuti paconsultation imwe chete 30 minutes chiremba vanenge vachiwana iye yatinoti 75 cents transfer isiri tombori cash. Mari iyoyo tanga tawirirana muna 2014 hurumende kuti ichawedzerwawo, but haisati yawedzerwa kusvika paamaunti yatanga tawirirana.
Saka ndezvipi zvipatara zvakanda mapadzi ndezvipi zvipatara zvina vana chiremba vakanda mapadza pasi kusvika pari zvino?
Ngati macentral hospitals ese Ndilo, United Bulawayo hospitals, pari Renyatwa hospital, Harare hospital nechitungizwa hospital nemamwe maprovincial hospitals akawanda anosanganisira Marondera provincial, Gwanda provincial, Mutare provincial nemamwe akawanda madistrict ezvipatara izvozvo akawandawanda. Saka zviri kutoratidza kuti inyaya iyi iri kutonetsa vanhu vakawanda wanda, because chero kumadistrict ikoko vari kunzi vana chiremba vari kupuwa $16 yekunzi washandira kumusha wabvapa central hospital, of which tiri kuti rural allowance iyoyo hainyatsokwani kuti ibatsire chiremba kuti vatokusisawo sezvo vari kumusha, zviri naniwo kuti vari kupuwa kushini yemari yakati.
Mutungamiri wesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr Mxolisi Ngwenya vari parunare kuBulawayo. Zvichakadaro tiri panyaya imwe cheteyo. Jonga Kandemiri weStudio 7 aitawo hurukuro nemunyori anoona nezveutano MDCT uye vakambovawo gurukota rezveutano muhurumende mubatanidzwa Dr Henry Madzorera.
Tine urombo zvikuru kuvana veZimbabwe kuti tiri kuramba tichidzokera panzvimbo yakadai, nzvimbo imwe chete iyoyo yokuti machiremba vanoramwa mabasa, votiwa zvimapromisi pano nepapo, vodzokera voona mapromisi aya asingazadzisi zvakare, voramba mabasa. Kune su maordinary people, vanhuwo nje tiri mutsiti tichida kurapiwa, itsaona tinozviziva zvinoitika kana machiremba vachiramba mabasa. Vanhu vanofa vasingafaniri kufa, vanhu vanobviswa muzvipatara nguva yokubuda yokudischarge vaisati yasvika. Tinorasikirwa zvikuru noupenyu, ende yatofanira kuziva sevana veZimbabwe ndechekuti izvo health yevanhu, health yenyika ndiyo inonzi ikonomi yacho. Kana kusina vanhu vari health munyika, vanhu vasingakwanisi kurapiwa, vanenge vakuvara vasingakwanisi kurapiwa, vanenge varwara, ikonomi zvino. Tinokurudzira hurumende yedu tisarambe tichingoita izvozvo zvagonzo nachingaizvo, kungo nhasi kwaitika strike, mangwana kwaitika false truth, mangwana kwaitika strike. Hazvina kururama kuvana veZimbabwe, vanovi ndo vanopedzisira vaakufa nokuva disabled nemhaka yeurwere husingarapiwi.
Tinoona kuti muna 2014 hurumende yakambovimbisa kugadzirisa zvimwe zvezvichemo zvavana chiremba ivava. Chii chiri kuita kuti kusvika iye zvino makore mana pasina chafamba?
Handifungi kuti hurumende inonatsa kunzwisisa ukoshi hweutano hwepopulation yedu, hwevana vemuZimbabwe. Kana tiinda panyaya dzezvinhu zveupfumi, kuumba nyika nemabasa ese munyika muno, dei vainzwisisa vaizvipa purayoriti yepamusoro, mapromisi iwayo akamboitiwa haana kuzadziswa. Saka izvino vana kana vaakudzokera pastrike, nyange tikada kuvanyengetedza tichitaura kuti hatinogadzira zvakati zvakati, unoti ko makambotadza kugadzira sei ma-2014 patakambowirirana paya? Chechipiri ndechekuti kana vanhu vachinge vawirirana vakagadzirisa zvishoma, ngavazive kuti it should continue. Kunge munhu ari kukwira masteps, ngazvirege kumira tomirira next strike. Aiwa, gore negore ngatigadzirisei tichiimprova maconditions of service ana chiremba ava. Toreka kuti tagadzirisa muna 2014 tomira 3-4 years voita strike futi tozoti takugadzirisa. Aiwa, ngazvigare zviri papfungwa dzedu kuti izvo every year, gore negore tofanira kutogadzirisa maconditions of service ana chiremba.
Imiwo sebato, zvii zvamungakurudzira vana chiremba pamwe chetewo nehurumende kuti dambudziko rikasike kugadziriswa?
Ndotanga nehurumende. Panguva yeinclusive government takabuda neyanigati urongwa hwokuita yatinoti universal health coverage. Universal health coverage inoreva kuti izvo munhu wese wese, nyange ari kureseva kupi, ari kudotito, ari kupi kujocholo, anofanira kukwanisa kuaccessa health care zvakanaka, health care nemhando yepamusoro. tikaita urongwa uhu tinange tapedza tichimirira navanhu vese munyika kuti ndapave neurongwa ihwohwo kuunganidza mari igare iripo vanhu kana vakuenda kunorapiwa vasabhadhare vana dhokota nananesi nevamwe vese mahealthcare workers vabhadharwewo zvakaenzanirana nemashandiro avo urongwa ihwohwo huripo hwakanaka asi hauna kutevedzerwa zvino government iyi yakapinda muna 2013 yaakutoda kuzoparadzwa maelections aakuuya hapana chavati vaita nenyaya yeuniversal health coverage kurudziro yedu ndeyekuti izvo ngandei pamberi ndozvakawirira neworld health organization united nations ikaendosa izvozvo kuti nyika dzese ngadziende mberi pakuda kuva self sufficient panyaya dzehealth kuna nachiremba handisati ndanatsa kunzwa kuti kugadzirirwa kwakamboitiwa ndekupi vachiadreserwa maconcerns avo but tongokurudzira kuti aiwa tiri vanhu vanorapa vanhu munhu akasiyana nemhuka tinokumbira kuti vangoedza kubata nehurumende iripo iyoyi vaedze kudzokera kumabasa vabetsere vana vezimbabwe yatova nyaya yekunzwira vana vezimbabwe tsitsi
avo vanga vari munyori anoona nezveutano mubato remdct uye vakambova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa dr henry madzorera vari parunare kukwekwe najonga kandemiri westudio 7 Kambani yekutanzania yebakresa iyo yakashandisa mamiriyoni anodarika makumi maviri emadhora kumutsiridza kambani inogaya hupfu yeblue ribbon foods iyo yainge yaparara inoti ine urongwa hwekutanga nepfenyuro yeterevhizheni muzimbabwe uye iri kukurukura nehurumende kuti iwane rezinesi godwin mangudya anoti panyaya inotevera
Mukuru wekambani yeBlue Ribbon Foods muZimbabwe vamune Bakresa vanoti zvichitevera kubudirira kwebasa rekambani yavo rekugaya upfu nezvimwe vane urongwa hwekuvandudza mabasa avo muZimbabwe nekuita mabasa akaita sekugadzira mukaka kubika chingwa pamwe nekutepfenyura paterevhizheni vaBakresa vanoti kambani yavo ine chikamu chekutepfenyura chinonzi Azam Media uye vari kuda kutanga nepfenyuro muZimbabwe kana vachinge vangopiwa mvumo yekuita izvi vaBakresa vakaudza gurukota rezvemaindustry vaMike Bima avo vainge vashanyira muzinda wekambani iyi kuti vanogona kutanga kutepfenyura nguva ipi zvayo kana vachinge vawana rezinesi
The Bakresa Group owns a pay TV called Azam Media which we intend
Kambani yeBakresa Group ine nepfenyuro yePay TV inonzi Azam Media iyo tiroda kuvhura muno naizvozvo tiri kutaura nebazi rezvokuburitswa kumashoko uye tinobva taenda pamhepo kana tikange tangopiwa mvumo
Mukuru weMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vatavani moyo vaudza Studio 7 kuti chingave chinhu chakanaka chose kuti nepfenyuro iyi ipiwe rezinesi vachiti izvi zvinopa zvizvarwa zveZimbabwe mukana wekunzwa nekuona nhau dzakasiyana-siyana vatiwo vanofara chose nenyaya yekuti terevhizheni yekwese yekambani yeEconet yavewo kutepfenyura munyika hatina kukwanisa kutaura nebazi rezvekuburiswa kwemashoko muhurumende kuti tinzwewo divi ravo panyaya iyi asi vaBima varumbidza kambani vachiti yakauya kuzosima mari yayo munyika kunyange hazvo paiva nemutemo wezvekupa masimba munyaya dzeupfumi kuvatema vemuno weindigenization act vati sekambani yemuAfrica hurumende yavo yakaona zvakakodzera kuti mutemo uyu usashandiswa pakambani iyi uye vanofara nebasa rairi kuita
vakatarisa kumberi vakaona kuti zvange zviri zvinhu zvichavabatsira kumberi kwatinoenda kuti vainveste vakauyisa vakapinza mari inokwana 21 million kumutsidzira kambani ino vachitenga mitsvina mitsva vachivaka zvepatsva zvaitika kuti iko zvine izvi vakwanise kuchibuisa maproducts avo atatisingamboni ngwerewere chibataura nezvimwe zvakadaro saka tinotenda iko zvine izvi kuti kambani yadzoka zvekare yaakufamba yaakubatsira kwete vashandi vaiva nayo 150 yaakapamhidzira zvevamwe vashandi kuti vaite 300
vaBakresa vanoti kambani yavo iri kurongawo kutanga kubika chingwa chaive nemukurumbira chaimbobikwa neBlue Ribbon Foods chearoma. Vanotiwo vane urongwa hwekugaya upfu neflower vachitengesa mudunhu reSadec. Senzira yekubatsira nyika kuwana mari yekunze, kambani yeBlue Ribbon Foods yange yaparara nezvikwereti yatovhara uye yakatanga kushanda zvakare muna 2016 mushure mekuuya kwekambani yeBakresa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Munyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica, vaRex Tillerson, kutanga nhasi vanenge vashanyira nyika shanu dzemuAfrica murwendo rwakanangana nekusimbaradza nyaya dzekutengeserana, kurwisa vanopfurikidza mwero uye kukurudzira utongo hwejekerere. VaTillerson vari kutarisirwa kuenda kuChad, Djibouti, Ethiopia, Kenya neNigeria, asi havasi kushanyira nyika dzekuchamhembe kweAfrica. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reElizabeth Glazer Pediatric AIDS Foundation, Dr. Roderick Machekano.
Rwendo rwaTillerson runoratidza kuti vanenge vanongova nechinangwa chekufambisa zvinhu zvavo zveAmerica chete, handifungi kuti chinangwa chavo ndechekuti dai vatarisa manyika dzakawanda dzavanokwanisa kukurukura nadzo.
Ko, tichitarisa hurumende yavaTrump muchienzanisawo navaObama, munoona paine musiyano wakaita sei pakudyidzana neAfrica?
Chete, vaTrump zvavo vachangopinda mukutonga, atini tingati vaane gore vapinda pachigaro, asi pari zvino hatisati taona kuti vaTrump vane hanya neAfrica zvakanyanya zvokuti vangava vanotarisira kuti vangada kubatsira nyika dzedu dzemuAfrica. Nokuti kana tichitarisa vaObama, tinoyeuka kuti vakashanyira nyika dzekuAfrica dzakati wandei maererano neyatinoti aid yanga ichipuwa neAmerica, yakaramba ichingori yanga yaka ichitevedzera zvanga zvichiitwa navaBush, kunyanya munyaya dzezveutano vakaramba vakamaintaina that. Asi pakapinda vaTrump pakatombova nekushushikana kukuru chaizvo pavaida kukata kuti vareduce mari inopiwa kunyika dzeAfrica dzichinangana kunyanya nezveutano, nyaya yechirwere chemukondombera. Saka vaTrump hatinyatsoona kuti chinangwa chavo pakuda kubatsira Africa chiri papi, hachisati chabuda pachena. Pamwe vachachinja zvavo, asi so far hatisati taona kuti vane Africa pamwoyo pavo.
Asi tichitarisawo kutengeserana nenyika dzakaita sana China, totarisawo kuEuropean Union, kuAmerica haizosaririre here ikadududza panyaya dzekuti nyatsoita mushandira pamwe kana kudyidzana nenyika dzemuAfrica idzi? Nekuti kamuAfrica vakawanda vanoti tichitarisa musika ndo nyika inotarisirwa nenyika dzakawanda kuti ingatengeswe zvinhu zvakawanda mune ramangwana, nekuti vanhu variko kuAfrica kwacho vakawanda ndevechidiki.
Izvozvo ndo zvinhu zvavasiri kuona manje. Apa tichitongotarisa zvehurumende yavaTrump, mainterest avo haasi kuva anoratidza kuti vari kutarisa pamberi sekutaura kwamuri kuita. Asi patakamboenda kune umwe musangano wakanga uchiitwa nevecongress, tichinzwa iwo maseneta achibvunza vanga vauya, pakauya vana vabiti nana vachamisa vachivabvunza, vaida kunzwisisa ivo kuti izvo China chii chairi kuita munyika yeZimbabwe, zvichireva kuti mamwe maparts egovernment kana kuti tingati aivanotonga iyo Congress neSenate vanoda kuziva kuti izvo dzimwe nyika dziri kuitei muAfrica, vari kudyidzana nevamwe sei. Asi tichitarisa kuona kuna vaTrump kuti mapolicies avari kuproposa at the moment, hatisi kuona achinyatsobuda pachena kuti vane chinangwa chokuda kudyidzana nesu muzvirongwa zvavo.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika, Dr. Roderick Machekano, vari parunare muno muWashington DC. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kusawirirana kuremDCT pari zvino kunodzosera kumashure zvinangwa zvevaimbova mutungamiri webato iri mushakabvu Morgan Tsvangirai. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Mu MTC mune makakatanwa pakati pa Nelson Chamisa na Muzvare Tokozani Kupe avo vari kutatsurirana nyaya yekurwira hukuru nyanzvi munyadzo zvimatongerwo enyika uye vari mutungamiriri wesangano reWomen in Politics Support Unit kana kuti WIPSU Muzvare Sakile Sfelani vaudza Studio 7 kuti zviri kuitika mu MDC pari zvino zvinodzosira shure nyaya dzeutongi hwejekerere hwairwirwa navatsvangirai.
Ngavagadzirise zvinhu zvekumba kwavo ende ngavazvigadzirise vachitevedzera mitemo yezvinhu zvekumba kwavo. Hatidi kuona because zvakangofanana sekuti vakapiwa nguva yekuti vatonge sevanhu vase vatongi venyika. Munenge maakuchinja here mitemo yenyika every other day? Munenge maakuchinja here magariro atinoita every other day? Tiroda kuona vanhu vachitevedzera mitemo iripo uyezve pavanoichikora mitemo yacho tichiona kuti no, pavanoichikora vanogadzirisa vachigadzirisa zvisina zveukakatidzana mukati, zvisina zvemirishonga mukati.
Imwe nyanzvi munyadzo zvimatongerwo yenyika uye vaishanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition Muzvare Memory Kadhau vanoti vatsvangirai vakaedza pose pavanogona napo kubatanidza vanhu mubato ravo kuburikidza nekuumba MDC Alliance. Vati chave kudikanwa ndechekuti vanhu vari muMDC vaite chinhu chimwe chete kuti zvairwirwa navatsvangirai zvienderere mberi.
Ini kufunga kwangu zviri kuitika izvinorwadza, zvinoshungurudza nokuti vatsvangirai hazviri izvo zvavaimiririra semutungamiriri webato reMDC. Vaimiririra zvinhu zvakawanda ine Democratic Society. Uyezve kurwa kwatiri kuona kune mhirishonga zvinokwanisa kunge zvichinge zvichitoshoropodza legacy yavatsvangirai, zvichishoropodza zvainge zvichimirirwa navatsvangirai semutungamiriri webato reMovement for Democratic Change.
Asi Muzvare Sfelani vati mukuita zvataurwa namuzvare Kadhau hapafanirwe kushandiswa mhirizhonga sezviri kuitika muMDC mazuvano, zvavanoti zvave kuita kuti vanhu vakawanda vasave nechivimbo chekuti muMDC mune vatungamiriri vakatwasuka.
Chekutanga sekuona kwangu ndechekuti izvo kana pane munhu ari kunzi ndiye munhu asimudza mhirizhonga mumba kana kuti kumusangano kana kuti kubasa, handiti vanhu ivavo ngavazivikanwe. Ngatiregei kuita mazuva ekuti chinzi vari kungofereferterwa kuti ndinhingi kana kuti ndinhingi. Vanhu ivavo ngavatokwe, ngapaite prosesi iri kuoneka inoonekera pane ruzhinji kuti shuwa akabatwa nemhosva yakati, tigoona vanhu ivavo vachipihwawo mapenalties anobuda pakukanganisa runyararo runenge huripo.
Imwe nyanzvi munyadzo zvimatongerwo enyika uye vashanda nesangano reRevolutionary Research Institute of Zimbabwe vachenesani Ntungagwa vanoti kunyange hazvo vatsvangirai vaive negwara ravaitevedzera, pane zvimwewo zvavakatadza izvo zvava kubuda kuburikidza nemhirizhonga iri kuitika iyi.
Handingade kuti titarise legacy yaatsvangirai nokuti ivo pamuhondo vakatotikanganisei. Atsvangirai havaifanirwa kutemba process yekusarudza maVP, ndo mafungiro angu inini. Kwaingodzokerwa kuprocess yeCongress, hatisi kureva kuti Kupe kana Chamisa pana ngari nani. Famonzo rasecretary general zvagara zvinozikanwa, party inogona kuisiwa muoko masecretary general muchiri kugadzisa leadership.
Asi vanTungagwa vanowirirana namuzvare Kadhau kuti kana MDC ikabatana inogona kukunda musarudzo dzegore rino.
Kuita zvinyekenyeke kana kusina kusimba kuona kwangu hapana zvazvichachinja. MDC inogona kungopinda maelections ichitungamirwa naachamisa, ichitungamirwa naakupe kana iri mumaoko asekretary general vamonzora. Asi chandokuona ndechekudaizvi, nguva yemakakatanwa aya yaakutopera. Taona headline chinzi vachamisa vada kuenda kumatembele North kuna disaster rally. Atiziye kuti zvati zvapiwa here go ahead kuti zviitike.
Apo mhirizhonga iri kuramba ichienderera mberi mubato iri, vakawanda vanoramba vachifunga pamwe nekudemba kuti dai vatsvangirai avo varere murinda ravo kwahumani kwakubhuhera vachiri vapenyu, dai zvakadai zvisiri kuitika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa votumira vatedzeri vavo kuZambia nekuJapan. Kuramwa mabasa kwavana chiremba kuenderera mberi sezvo pasina chiri kubuda munhaurirano dzavari kuita nehurumende. Munyori mukuru munyaya dzezvekudyidzana nedzimwe nyika muhurumende yeAmerica vaRex Tillerson voshanyira dzimwe nyika dzemuAfrica kutanga nhasi. Vateereri, musakanganwa kuti tichaenderera mberi tichitarisa makakatanwa ari muMDCT nenguva dza7 nhasi. Tashika kumagumo hechirongwa chedu. Anokoneka ini mfaro. Ndini wenyu Blessing Zulu. Ndichiti muskwere zvakanaka. Ndukisi ya imoko. Ntunga milinkomo. Munaoze isindebele.